Mufananidzo 22, Marko 1 ndima 16 kusvika pa 20, Mateo 4 ndima 18 kusvika pa 22, Ruka 1 ndima 1 kusvika pa 3, Johani 1 ndima 35 kusvika pa 42. Rimwe zuva Jesu akaona vabati vehove vana kumahombe kombe egungwa reGarirea. Mazita aiva Petro naAndirea, Jakobho naJohani. Jesu akadana kwavari akati, "Uyai munditevere, uye ndichakuitai vabati vavanhu." Vanhu vazhinji-zhinji vakaungana kumahombe kombe egungwa. Saka Jesu akaudza vabati vehove kuti vasundire rimwe igwa mumvura. Jesu akagara muigwa ndokudzidzisa vanhu vaiva kumahombe kombe nezvamwari.